as the dark scientist in on the mechanized defarming approach kind of the method. Zvatakushandisa zvese tinoshandisa mamachines kubvira kurima munda wacho nekuzodyara chibage nekuzokohwa tinoshandisa macombine harvester nekuzoita mamachines anodraya chibage chacho tikange tachikohwa fanikisa nhasi kana tichine unyoro tinoisa mumamachines anoita kuti chibage chibva chaoma. Musi wekareyo tinogona kutogadzira hupfu nechibage chabva mumunda musi imwe chetewo chinenge chatonyatsooma. Saka ndomashandira atakuita manji nekuti tirikuona kuti wari kuda hupfu hwakawanda, wari kuda chibage hwakawanda, wari kuda maputi hwakawanda zvekare.
Tinoona kuti kare mainge muine dambudziko rendimo kana nzvimbo dzekurima. Iyo zvino makazviita sei kuti mukwanise kurima zvamaakukwanisa kunge muchitoita nezvemishini zvikureva kuti inenge iri nzvimbo hombe?
Hongu taakushanda pane nzvimbo yakati kurei kuna watinoshanda nawo watinodyidzana nawo vamwe nepati napo pedu isusu. Saka vanongotibvunza shamwari dzedu dzatinoshanda nadzo kuti munoda pakakura sei. Saka zvinoramba zvichidaro tinenge takungoziva kuti tane pekurima pakatambanuka chaizvo zvekuti zvekurima hatichanetsekeba nenzvimbo kuno kuOhio.
Muri kungorima chibage chete here kana mune zvimwe zvirimwa zvamuri kurimawo?
Tiri kurima magaka ekuZimbabwe ane minzwa, tiri kurima ipwa dzekuZimbabwe, uye taakugadzira molasses yakushandiswa sejemu kana inogona kushandiswa seshuga. Taakurima zviyo zvekare kutanga gore rino. Tinorima mapotatoes, tinorima derere, tinorima nzungu, hatisati dzanyanya kuwanda hadzo, asi ndozve zvimwe zvinhu zvataakurima kana zvataakuchengeta. Uye taakuchengeta huku zvekare, mabroira nemarodirana zvataakuchengeta.
Tichiona zvose zvamataura zvamuri kurima nekuchengeta izvi, Dr. Rumano, zvinhu zvinoda nguva yekuti munge muchizvitarisa kana kuzvishanda, asi muri munhu anenge ari kubasa werimwe ramunoita rekudzidzisa, muri kuzvikwanisa sei?
Ndinongotenda Mwari nemukana ndinawe iwe kuti vanhu vandinoshanda nawo vakatipoteredza vanotibatsira kuzodaro. Kune vanhu maamish uye nemamenanites vanotibatsira iwo zvekuti mukasvika kuminda kwedu imimi hamumbozvifungidziriba kuti muridzi wacho atori kuofisi ari kutoriita rimwe basa. Saka tinongotenda kuti takaona vanhu watinoshanda nawo vanotibatsira uye vane mwoyo wakanaka. Ndo zvinotibatsira kuti tikwanise kuenderera mberi nekurima kuno kuAmerica apa tichiita rimwe basa zvekare.
Ko musika, nokuti vamwe vanoti unorima zvese izvi unozviwana kupi kwekutengesera?
Izvi zvazvo kumusika izvi. Taakutengesa hupfu hwedu muNorth America, tinoreva kuti United States of America yese neCanada, hupfu hwedu hwaikoko. Saka musika tiri kuona zvichiita zvakanaka, maputi edu ari kufamba zvekare, tiri kuatengesa muno muAmerica nekuCanada. Nzungu tiri kudzitengesera vanhu, kwete maZimbabwenzi chete asi kune marudzi nemarudzi akasiyana. Zvimwezvo nehupfu hwedu tiri kutengesera marudzi nemarudzi akasiyana. Saka tiri kuona kuti musika wedu uri kuramba uchingokura.
Ko matambudziko, nokuti paari kuitwa basa rakakura kudai hapangashaike matambudziko, Dr. Rumano?
Pari zvino izvi ndiri kuona kuti dai takwanisa kuzoona vanhu vanotibatsira vekuZimbabwe, tinoda kuti tikwanise kuzotumira mapepa kuhurumende toaplaira vanhu vanokubva kuZimbabwe kunyanya-nyanya vanopuhwa maagricultural work visa kana mawork permits ekuti vanokwanisa kuzouya kuno for 6 months. Zvikabudirira ndingafare, nekuti zvinezvi tine muriwo wemhodzi watinenge taanawo, tinoda kuti muriwo ugozofushwa. Hatikwanisiba kuona vanhu vanoziva izvozvo. Zviyo tinoda vanhu vekuZimbabwe kuti vakwanisa kuzotibatsira kuita izvozvo. Nyemba tinoda vanhu vanokwanisa kuzozviziva achitema nekuzoomesa mazano enyemba achizoita muriwo wemufushwa une utano unobatsira kuti vanhu varamba vachidya. Uye taakuita chibage zvekare chekuti tikange tachibika tozochiomesa. Saka tine tichida vanhu vanotibatsira. Ndo dambudziko ratinaro pari zvino rekuti tinoda vanhu vanoziva zvinhu zvinofanira kuti zvinochengetedzwa sei kunyanya-nyanya zvekuZimbabwe, kuitira kuti musika wedu urambe uchikura uchienderera pamberi.
Shoko ramungatiro vana veZimbabwe vangadai vakateerera pane ino nguva,
inokurudzira vanenge vachidawo kuti washande kunyanya-nyanya zvekurima izvi, vanogona kana kusununguka kundibata tichikurukura. Uye ndoda kukurudzira vanhu vese zvizvarwa zveZimbabwe zviri munyika dzakasiyana-siyana kuti wakakwanisa hawo kuona mukana wekushandisa ivhu ngavakwanise kudaro.
Vanodawo kubatai, vangakubatai papi?
wanoda kundibata wano gona kundibata pa nari mboja pa cell phone zinoti 5132558081 uye tine dande mtande shikari re company yedu inoti www.registermaputi.com i one way jiroro wano gona kundibata shikari wachitarisa zvinhu zvatinenge tiinazvo zvatinotengesa zvekuti zvakuenda kumusika.